Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kurume 22, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zviminga mpinyi zvakawanda mumabhizimusi anoshandisa unyanzvi hwechizvino zvino kana kuti ICT zvotadzisa kukura kwechikamu cheupfumi. Kurangwa mabasa kwevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union for ZEU kunopinda muzuva retatu nhasi. Vamwe vanova chikoro vofenda nenzara izvo zvapa kuti hurumende itange chirongwa chekupa zvekudya muzvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvisinei nekuti vazhinji munyika havana mabasa uye vakawanda vavo vachizvishandira, Zimbabwe ine mabhizimusi ane chitsama anoshandisa unyanzvi hwechizvino zvino kana kuti ICT, asi pachine zvimhinga mpinyi zvakawanda zvinoita kuti chikamu cheupfumi ichi chisakura. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuzeya zvekutengeserana pachishandiswa madande mutande kana kuti internet, zvinozivikanwa kuti e-commerce muchirungu, waitwa nhasi muBulawayo nebazi remaindustry richishanda pamwe neUnited Nations Conference on Trade and Development kana kuti UNCTAD pamwe nevezvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi. Kusagadzikana kweupfumi, uko kunonzi kunopa kuti hurumende ichinje-chinje mitemo ine chekuita nemari, kwadomwa nevakawanda sedambudziko guru rinoita kuti zvebhizimisi rinoitwa kuchishandiswa internet zvisabudirira. VaJeffrey Myros, avo vane bhizimisi rekutengesa zvakasiyana-siyana zvinoshandisa magetsi ezuva, vanoti kubirwa kana utsotsi uye nyaya yekuti zvinenge zvaresveka pakutenga kana kubhadharira zvinhu munhu uchishandisa internet zvinononoka kugadziriswa, inoita kuti vakawanda vasave nechivimbo mukushandisa nzira iyi.
Online, yes, ine maadvantages ayo amwe, but pane maissues emataxes nemacharges anopindapo ekuti mari aizosviki iri zvayanga iri. Saka munhu anototi keshika zvinoita nditora ndane 100 yangu ika exchange apa inosvika iri 100 and so forth.
Muzvinafundo vhusimuzi Maposa, vanove mukuru mukuru wezvidzidzo zveICT paNational University of Science and Technology, NAST, vati rimwe dambudziko guru rinoita kuti zveecommerce zvisasimukira munyika inyaya yekuti hurumende inoisa mitero yakakura pamabhizimisi ezvenhare mbozha neinternet uye michina inodiwa kuti pave nemasaisa emishoma, izvo zvinoita kuti mitengo ive yakakwira, zvichipawo kuti nzvimbo dzakawanda kunyanya kumaruwa dzisarire shure.
Dai government yedu nemamaplayers vaikwanisa kuisa mari kureiza infrastructure level yedu kuti svike pakusapota vanhu vanoda kutransacta online.
Vati hurumende inofanirwa kuve nemitemo inokwezva vemabhizimisi kuti vasime mari mune zvemichina yemasaisa yenhare mbozha neinternet, vakati vanofara kuti hurumende yakabuda pachena ichiti haizi kurambidza kambani yeStarlink kuti ipinde munyika, izvo vati zvinogona kubatsira kusimudzira mabasa ekutengesa serana kuchishandiswa madande mutande. Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, POTRAS, inoti nhare mbozha dzinoshandiswa nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvevanhu munyika 97%, uye kune vanhu mamiriyoni gumi nemana nezviuru mazana masere 14.8 million vanoshandisa nhare mbozha. Potras inoto narembozha dzinokwanisa kuenda pa internet dzinoshandiswa nezvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana 65% zvevanhu munyika. Alessandro Vitale, avo vanoona nezvezvirongwa zveICT kuhofisi yeUnited Nations Conference on Trade and Development iri munyika, vati zvimhingamupinyi zvakatarisana neZimbabwe munyaya dzeecommerce zvinowanikwawo munyika dzichiri kubudirira dzakawanda, kusanganisira mitemo isina kunyatsojeka. Zimbabwe inyika yechimakumi maviri nembiri muAfrica kushanda neUNCTAD mukuedza kuvandudza zveecommerce, uye sangano iri riri kushanda nenyika yeSouth Korea mukubatsira Zimbabwe kuita izvi. Dr. Douglas Runyowa, mukuru mukuru wezvebhizimisi nevatengi mubazi reindustry, vati nyika inotarisirwa kubudisa hwaro hweecommerce mushure mekunzwa kubva kune veruzhinji. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti chimwe chimhingamupinyi chiripo ndechekuti mabhanga emunyika haasi kukurudzira zvakanyanya kushandiswa kwemakadhi ekumabhanga mukutenga. Mune imwewo nyaya, muzvinafundo Tsega Tadesi, imwe nyanzvi mune zvekusimudzirwa kwemabhizimisi kuAmerica, vari kushanya munyika vachisangana nevakasiyana-siyana kusanganisira vanhukadzi nevechidiki pasi pechirongwa chiri kutsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Muzvinafundo Tadesi, avo vange vari muBulawayo kubva musi wechitatu svondo rino, vanoti kunyange hazvo muZimbabwe mune vanhu vakawanda vasiri mumabasa, nyika ine mukana wakanaka wekukudza chikamu chezvemabhizimisi anoitwa kuchishandiswa internet kana kuchita tariswa kusimukira kuri kuita mabhizimisi ane chekuita nezvekutumira kana kutumirwa mari kuchishandiswa nhare mbozha. Muzinda weAmerica muZimbabwe une zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinotsigira vemabhizimisi, kusanganisira cheAcademy of Women Entrepreneurs, icho chinowanisa vamwe vanenge vapinda machiri mari yekuti vasimudzire mabhizimisi avo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU kwapinda muzuva retatu nhasi mubatanidzwa uchiti varairidzi vanosvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% havana kuenda kumabasa nhasi nyika yose. Varairidzi ava avakatanga kuramwa mabasa nechitatu svondo rino vari kunyunyuta nemari inoita madhora makumi maviri ekuAmerica yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende nehurumende mwedzi uno, ayo vanoti mutero wembwa. Varairidzi ava vanoti vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe mari inoita US$1,200 pamwedzi. Asi hurumende inoti zvinhu zvakati omei uye ichiri kuita nhaurirano nevamiriri vevashandi kuNational Joint Negotiating Council. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi redzidzo yepasi kuti varairidzi vangani vapinda mukuramwa mabasa uku, uye kuti kwakanganiswawo dzidzo zvakadii sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuro yataita nemunyori mukuru weFOZEU vari mutungamiri weATUS Robert Masaraure.
Asi musi wa22 March ranga riri zuva rechitatu varairidzi nyika yese vachiramwa mabasa mushure mekunge hurumende yaanaunza chitsvinyo che$20 increment musi wa14 March yakaanaunzwa panguva maprices ezvinhu akakwira zvakanyanyisa zvaita kuti varairidzi vatadze kuendesa vana vavo kuzvikoro. Chitoona vamwe nhasi kuguru ye8 vanga vari mudare nekunzi vatadza kubhadhara school fees dzevana. Saka izvozvo nezvimwe zvakawanda ndozvaita kuti varairidzi vanokwana 80% varairidzi vese nyika yese varamwe mabasa nhasi. Tinovatenda nekugona kumira vachitaura nezvo riri pamusoro vachiramba kushishidzirwa nehurumende matreti ese anga achiitwa. Ende tiri kuona muparliament ndonyaya yanga yakungozewa vanhu pese yakungozikanwa kuti varairidzi vari kuchema nenyaya yemari isingatenge yavakapiwa naemployer yavari kuda kuti igadziriswe.
Tinoona kuti zvikoro zvaakutoda kuvharwa. Zviri kureverai kuti muchasvika pakuvhara zvikoro muchiramwa mabasa?
Svondo rinouya kwete varairidzi vari kudzokera kumabasa kunovhara pamwe chete nevana. Asi kotoro inoteera haivhurwe, zvikoro hazvivhurwe kusvikira mari inotambirwa nemurairidzi yagadziriswa. Murairidzi akwanisawo kubhadhara school fees yevana vake, kuisawo chikafu patafura zvinongoita vamwe, kuendesawo vana kuzvipatara zvinongoita vamwe.
Kuramwa mabasa uku hakuna kukanganisawo here vana vari kunyora bvunzo dzekupera kwekotoro ino?
Katambira mashoko ekwakawanda kwekuti zvakaaffecta vana asi tiri kufarira ndechekuti vabereki nevana vaiti zviri nani matanga kurwisana nehurumende kuti ikubhadhare first term kusati kwaane zvakawanda zvinoda kunyorwa. Tisatsirwa kuti pane zenge pakusvika second term kumberi uku munenge mabhadharwa mari yenyu muchishanda. Toramba tichikurudzira vabereki nevana vechikoro vabatane pamwe chete nevarairidzi kana vachirwira mari yemuhoro wavo. Hazvitenderwi kuti titi varairidzi vaende kunobvunza mari yemaextra lessons kuvabereki. Vabereki vakatoomerwawo. Saka tinofara nechisungo chiri kuitwa pakati pevabereki nevarairidzi nevana vechikoro kuti varwire muhoro unokwana kumurairidzi, nekuti murairidzi akawana muhoro unokwana chero pachikoro pasina kana magetsi vana vanodzidza, chero pakashayikwa zvikwanisiro pangori nemurairidzi akafara vana vanowana dzidzo.
Munyori mukuru wesangano refozeo vari mutungamiri weAtus Vaubert Masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7. Nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekukosha kwemvura yakachena reWorld Water Day. Zuva iri iro rinorwira kuti pave nenzira dzekuchengetedza nadzo nzvimbo dzinobva mvura yakachena riri kuuya apo munyika muine dambudziko remvura yekunwa yakachena zvikuru maguta nemadhorobha. Muguta reBulawayo, kanzuro inonzi iri kuita dambudziko remvura zvekuti ingangomanikidzwa kuderedza uwandu hwemvura yainopa kuvagari. MuHarare, misha yakawanda iri kutora mazuva akawandawo isina mvura. Asi hurumende inoti zvayo iri kurwisana nedambudziko remvura iri munyika kuburikidza nekuchera zvibhorani zvakawanda. Dingindira regore rino, iro rinoti Water for Peace, rakanangana nekuti pane mvura pane rugare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti makamba evapoteri ari kumabvazuva kweChad ayo akazarisa nevapoteri atarisana nekupererwa nezvekudya nezvekushandisa izvo zvichawedzera dambudziko rakakonzerwa nekuwedzera kwevanhu vari kutiza hondo kuSudan. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Anton Blinken, vasangana nhasi nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu muTel Aviv muurongwa hwavo hwekuedza kumisa hondo iri pakati peIsrael neHamas. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, bazi rezvemitemo muAmerica nezuro rakaendesa kambani yenharembozha nemakombiyuta yeApple kumatare edzimhosva richiipomera mhosva yehumbimbindoga kana kuti monopoli mukufambisa kwainoita bhizimusi zvikuru sei mukugadzira nekutengesa nharembozha dzeiPhone. America ine mitemo inorambidza humbimbindoga mumabhizimusi kana kuti antitrust yainoti kambani yeApple iri kutyora. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Apple company inogadzira ma cellphone nezvimwe zvakawanda wanda zvetechnology zvinosanganisira makombiyuta iri kusungiswa ne Department of Justice Roma America pamwe chete na ma states 15 muomuno ma America omu vachipomera mhosva yokuti vari kutora market ngatisu nyaya dzokutengesa ma cellphone avo sokuti ndivo vogama America kuitira kuti vadhurise ma cellphone avo iwayayo vamwe vanhu vasina ruzivo rwokuti zvimwe zvinhu zviri pa ma cellphone izvi zvinofambiswa sei kuti cellphone yacho ikwanise kushanda nomazvo saka iyoyo nyaya hombe kuti pachirungu vanoiti vanoita monopolize smartphone market kunotengeswa ma smartphone ayaya kune zvakawanda zvine zvichifanira kudzidziswa vanhu vakasiyana siyana kuti vakwanise kubetsera vanhu vanenge vaizotengesa ma cellphone iwavo
saka hurumende iri kuti kudini apa Professor Masocha
hurumende iri kuti aiwa izvozvo hazvibvumidzwi mumutemo weAmerica izvozvo ngavakwanise kunge vachidzidzisa vamwe vanhu nokuvapa imwe information kuti vakwanise kuita competition inoita kuti pasava nekambani imwe yakabata ruzivo rwezvinhu zvairi kutengesa kuitira kuti ikwidze mutemo
Professor sei hurumende yasarudza kambani yeApple yoga
handiyo yoga kambani iri kusungiswa ikambani dzakatombowanda dzakasungwa dzinosanganisira vana Alphabet Google vana Meta Platforms vana Amazon.com kuti makambani anenge akabata information inofanira kunge ichitozikamwa navamwe vanhu vamwe makambani kuti zviitire nyore vanhu vakwanise kuenda kwavanenge vachiona zvinhu zvakavachipira asi Apple haidi izvozvo inoti kana uchingowatenga cellphone yedu tisu tichakudzidzisa zvakati zvikati zvikati hakuna mumwe uchazenge aino ruzivo irworwo
vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Vamwe vana vechikoro kumaruwa vanonzi vave kutadza kuenda kuchikoro vamwe vachidonha nekuda kwenzara panguva iyo hurumende iri kuti yakaparura chirongwa chekupa vana zvekudya muzvikoro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dambudziko iri rinonzi ranyanya kuwedzerwa nenyaya yekuti vamwe vana vanofamba mitunhu yakareba kuenda nekudzoka kuchikoro vasina chavanenge vadya nekuda kwekushaya chikafu kudzimba kwavo. Izvi zvinonzi zvaderedzawo uwandu hwevana vari kuenda kuchikoro. Izvi zvinonzi ndizvo zvakazokonzera hurumende kuparura chirongwa chekupa zvekudya kuvana vedzidzo yepasi kana kuti primary education kunyanya muzvikoro zvekumaruwa. Mumwe mubereki wekukarambazungu kuurungwe mudunhu remashonaland west vabenson zvarehwa vanoti munzvimbo mavo vana vakawanda vari kudonha kuchikoro nenzara nekuda kwekuti vanenge vaneta mushure mekufamba mitunhu yakareba.
Uchicha pakanzoya vatari vandakandati mwana kuchikapo izvezvi toinza haana kupa akadona nenzara karambazungu.
Dambudziko iri rinonzi riri kuitikawo mudunhu remateberland north sekutaura kwaamai Sara Mandla. Vachiparura chirongwa chekupa vana vechikoro zvekudya pachikoro chechaedza kwazvimba mudunhu remashonaland west svondo rapera gurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai moyo vakabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro vachiti vakatambira mashoko kubva munyika yose kuti vana vari kufenda nenzara muzvikoro.
And I got some reports that some learners
tiri kunzwa kuti vana vari kufenda muzvikoro zvikuru vari muzvikoro zvisiri kupiwa zvokudya.
Vamoyo vakakurudzira zvikoro kuti zviite mapindu anenge achirimwa muriwo madomasi nezvimwe zvinovaka muviri kana kuti nutritious gardens senzira yekutsigira hurumende pachirongwa chayo chekupa zvekudya kuvana ichi. Mukuru musangano riri kubatsira nechikafu munyika reWorld Food Program kana kuti WFP iro rine chirongwa chinoona nezvekutsigira vagari vekumatunhu munyaya dzemararamiro evanhu kana kuti World Food Program Support Cross-Cutting Priorities and the Program Support Lead Officer in Zimbabwe, Muzvari Susana Kasidova, vanoti kuti zvirongwa zvekupa vana chikafu muzvikoro zvibudirire, hurumende inofanirwa kuvandudza maitiro ayo mukutenga zvinhu kana kuti procurement.
A functional homegrown school feeding program not only benefits the children but also contributes to sustainable livelihoods.
Muchungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vanoti urongwa hwekutenga zvekudya kure zvichizoendeswa kuzvikoro hune dambudziko sezvo mari dzichigona kubiwa kana kuitwa zveori, vachiti dai zvikoro zvikapiwa mvumo yekutenga zvega zvekudya zvevana.
Procurement yacho ichitangira pachikoro zvaigona kuti hatikuba kuve kushoma.
Mutungamiri werimwewo sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavasira Zhou, vanotiwo vana vanodzidza zvakanaka kana vasina nzara, vachiti vanoona sekunge hurumende ine mari inokwana kutenga chikafu muzvikoro nekuda kwezvicherwa zviri munyika.
Mari inowanikwa nokuti tinotaura hurumende ine 66 productive minerals.
Mukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu reMashonaland and West, vaGabriel Muma, vanoti zvimwe zvikoro zviri kupa chikafu kuvana kuburikidza nekurima minde yezvikoro. Asi zvikoro zvakawanda zvinonzi hazvina mvura yekuti zvikwanise kurima mapindu ekudiridzisa nguva dzose. Senzira yekugadzirisa dambudziko remvura muzvikoro iri, gurukota vamoyo vakazivisa kuti hurumende yakatotenga michini yechizvino-zvino yekuchera zvibhorani zvakadzika mamita anodarika mazana mana kana kuti 400 meters sedano rekuwanisa zvikoro mvura yakachena. Zvikoro zvizhinji zvinonzi zviri kupa chikafu kuvana vari murugwaro rwetatu kana kuti grade 3 zvichidzika. Hurumende iri kupa zvekudya zvakaita seupfu, mafuta nebhinzi zvinoenderana nevana vanenge vakanyoreswa uye kuburikidza nekomiti yevabereki inoona nezvekudya kana kuti school feeding committee. Sezvo nzara yapfunya chisero munyika, hurumende ichishanda neWFP inoti yakatotanga kupa rubatsiro rwezvekudya kuvanhu vanosvika 2.7 million, asi sangano reFood and Agricultural Organization kana kuti FAO rinoti uwandu hwevanhu vave kuda zvekudya huri kuramba huchikwira zvekuti vave kusvika kumamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million. Dambudziko renzara iri rakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kubvunza kuti chivhayo uyu mapurisa hakwanisi eri kumuferefeta kuti vaona kuti mari dzake dzaarungukanda pese pese. Dziri kumbobva kupi cheko cheko, nekuti wiki nawo chivhayo handifungi kuti imari yekusevenza inongonzi pese pese inongokushwa ichingopa vanhu vagara vane mari kudhara, dzimwe dzacho vachiti vanhu zapotai zandi kutengerei mota. Izvo ndinokumbira kuti mapurisa kana achigona ngaambomuferefeta, even anti-corruption section inogona kumuferefetawo kuti ibudise chokwadi. Ini ndinoitwa Farai Sidhumu kupaida moyo kuwadi 9 kuchipinge.
Tachitokumbira kuti dai zvaigona maimbobvunzawo vamunangagwa kuti vanyari vana veZimbabwe, vanyari vana veZimbabwe. Gore riya vaimbirotarusvaya vakabatwa vaine saga regoridhi, nhasi zvevapama, asi vakabva vangovadzosera futi pabasa ravanga vari. Vamunangagwa ngavanyare vana veZimbabwe, chero iri hama yavo ngavanyare, zveshuwa ngavanyare, ngavanyare. Uyu munhu ngaavharirwe, ngaavharirwe zveshuwa zvamazuro kwazvo. Dai zvaigona kana vanga vari munhu munyara vana veZimbabwe, vaiendeta svaya pari zvino vaingonzi no bail, vobva vafarirwa.
Nokumbirawo kuti mutibvunzirewo kuti ndizvo here kutungamira kwaakuita vamunangagwa. Tiri kuno kwakatiyo, kwamurehwa katiyo, pachipatara zvaakunzikana kuchida kurapwa. unofanira kubvisa $1 pa ZANPF iri pakatiyo ndiko kuti uzorapwa. Ndohwa utungamiri weZANPF wacho here? Ndozvakuno kwamurehwa, tibvunzire iwo kuti ndo zviri kutenderwa here? Pamurehwa pakatiyo ndo pari kuitika izvozvo.
Zvinhu zvaoma muZimbabwe vedu, zvinhu zvaoma. Zvazvakuda manje zvakungoda kuti Mwari apindire pano pakadai swapo. Mhuri dzapera nenzara, mhuri dzapera nenzara, nzara ndoyarowa muZimbabwe. Bata pachatomboda kuti tase zvemapati kana zvemabatwa. Pakungoda kungoti tongozvipira kungoti tiite chinhu chimwe chete. Toisa pfungwa pamwe chete. Nevatungamiriri vacho venyika toisa pfungwa pamwe chete. Zvinhu zvofamba zvakanaka sezvakamboitwa pa-inclusive government yavatsvangirai nevamugabe pai.
Makadii makadii kwavapo vana mukoma Dhanonoka nevamwe vose nana mukoma Jonga. Haana ngoti regai mbotaura wangu bhijana nemaererano nenyika yedu inei. Nyika ino yeZimbabwe inei, nyika inogozha. Nyika inogozha, vatungamiriri varipo ava vana vurombo nevana vana tsitsi. Njere dzavo dzaka dzinotokundwa nedzimwana mudiki. Vanongogwira kungesa muhomwe dzavo. Mapisa ari kuita zuva so nyika gore rinei kuti zvotongoda kuti Mwari vapindire nekuti vanhu vangafa. Vatungamiri havasi kucheuka kana kumborangarira kuti kune vanhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba ari kuSouth Africa, musambo weSungura Edmos Ncube, anozivikanwa nerimagitaro rekuti Chibukute weBibo. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Ndini zvinyuva mushamari pamwe chete ndiruzhinji rweZimbabwe. Tarangura kuberekwa nonzi Edmos Ncube, ndinobva kumberengwa kwamuketi.
Makazvitanga rii nezvemagitare zvemungoma?
Magitare ndakatanga zvokuimba imba ndingangoti ndichiri kuprimary level uko kuchikoro, nevandaidzana vaingondiziva ndichingofarira kuimbira imbira vanhu chididi kuchikoro naika. Then ndakazotanga zvokuzopinda magitare chaikuridza magitare 2008 ndakakona South Africa.
Vabereki veukama vaitwa kudii pamakazvitanga?
Vabereki vangu panoita zvokuimba aiwa vanga sina dambudziko sei ndichiri kumusha uko. Vaizvitambira mai vangu vanyanzo ndirairira kana ndinge ndashasha kushaura. Aiwa panoimba kwadai panoimba kwadai.
Ufuna wangarichia ndana roba rimabiri usina murutani risina chere.
Matambudziko munosangana nawo ndeapi?
Matambudziko atinawo panyadzo ku magimimanzi ndekuti kumaradio station kunotinesei kuridzwa kwacho ende vanhu vateerere chaivo vasigiri vanonyanyoda kuteerera mazita sitereki. Mimanzi yedu inotadza kusvika kuvanhu chero nemini nenyaya yekuti haina mazita. Vanotaridza mazita aizisai rakambonetsa iri munhu wokwanhingi nhingi ndokwanhingi vakambonetsa munyaya dzemimanzi ndovoteererwa sitereki. Imi vangu mota kuti zvamuri kuita hazvina miningi. Ndochallenji imwe yandiri kuona iri kuitika hombe mumagitare.
Vanoda kukubatai vanokuwanai ku
vandandibata munombareba +27783152277 +27783152277 nzeyo dzangu dzinowanikwa ku YouTube mukangonyora kuti Chibukute weBibo munoona nzeyo idzodzo. Asi Chibukute nonyanya kunetsa kunyora bhozi nechivenda. Vanhu ngavanyore ngoti weBibo. Mukangonyora kuti weBibo chete ndizvo dzinobva dzatobuda.
Mune mashoko amungapewo vatsigiri venyu here?
Zvimwe zvandingavimbisa vatsigiri vangu ndezvekuti vatsigirika, aiwa tichakubikira imanzi yakazara. Imari dzechinetsa kuti tinyanye kumhanyira masedho kuti ndingada ichibudisa kana maalbhamu maviri kana matatu pagore. Tichakubikira izvi hombe.
Chindipai kamwe chete kekubuda nako mudariro nhasi, Woza Friday. timbo roa magitare.
Mono ndokumbira zvangu mundiri dzire kambo kanonzi ndozvatire ndokamuka gomisa nako muvharisa chirongwa.
Manzwa kambo ndo zvatiri kubva kuna mukoma Edmo Sengube vari muSouth Africa murukuru yavaita naivan zininga westudio 7 zvatishitsa kumagumo echirongwa chedu asi musakanganwa live talk ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Taboka Ncube.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.